Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 12 Chikunguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vashandi vehurumende vanoti havazive kuti zvii zvavachapiwa nehurumende pachivimbiso chayo chekuvawedzera mihoro. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti ino inguva yekupamikana kumapato ose ezvematongerwo enyika kuti atsvage rutsigiro akasununguka. Mutambi wetsiva nemukurumbira Floyd Mayweather anotarisirwa kusvika muZimbabwe nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vehurumende vanoti havazive kuti zvii zvavachapiwa nehurumende pachivimbiso chayo chekuvawedzera mihoro mushure memusangano wakaitwa nechishanu chapfuura pakati pehurumende nevamiriri vevashandi. Mumwe akapinda musangano uyu munyore mukuru wesangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vanoti mapoka ose akapinda mumusangano uyu akawirirana kuti pasataurwa zvakasungwa kusvika hurumende yazivisa iyo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navadzatsunga.
Musangano wakaitwa musi wechishanu wakaita nhaurirano maererano nezvemari yekuzhe madhora ekuAmerica nemari yomunhu. Zvakaitika ndezvokuti vanga varipo vanga vati kana tisati tabvumirana nezvemari iyi yatinofungidzira kuti ndo inokwana kuti vashandi vakwanise kunge vachirarama, vakwanise kunge vachitenga muzvitoro kuburikidza nokukwira kwakaita mitengo yezvinhu, vanhu vanga vati ngatimbomira kutaura nezvekuti chii chabuda, chii chabuda. Ipo pasina chiripo chakati tsvikiti chinobvira kutaura nezvacho.
Saka muri kuti here hapana chakabuda pamusangano uyu vadzatsunga?
Ndingangoda kuzivisa vashandi vehurumende nevanowana mari dzavo kubva kuhurumende kuti munhaurirano idzodzo takazongotenderana papaya kuti bezvabvira hurumende yambopa vanhu pashoma ipapo paripo tozoramba tichitaurirana kuti tisvike patinoziva kuti ndo panoita kuti vanhu vazinuke zvara yavanayo. Saka tiri kutarisira kuti iwo mwedzi uno vanhu vanofanira kungopuwa zviripo izvozvo zviri mugapu chero zviri zvishoma. Tozoona kuti zvinenge zvakamira sei. Ndo mataurira andingaita, ndo mamirira zvakaita panguva dzatiridziro.
Izvo zvamuri kuti zviri mugapu zvii zvakamira sei zviripo zvacho zvekuti zvinofanira kumbobata nzvimbo kana rumbariro imi muchienderera mberi nenhaurirano?
Mashoko atakaturirana ndeyekuti zvinotinetsei tirambe tichingotaura kuti pazobuda zvakati pazobudaka zvakati maererano nekuti zvinoita kuti vamwe vanoteerera vazongoitawo zvimwe zvavanoita zvokuti mari ya patinozoiwana dzimwe nguva inenge isina kana cheichatenga. Saka takaona sokuti zvinongova nani kuti panovhurwa gapu vanhu ndo pavanoonawo kuti mugapu munei, nokuti nguva zhinji tinotora danho iroro rokugara tataura kuti zvazodai zvazodai, asi tinoona kune vamwe vane unhire vanototi kana zvatodero isu gapu iroro rose tisu totorikokota.
Avo vanga vari mnyori mukuru wesangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinoongorora zvesarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti hurumende nemapurisa vanofanira kushanda pamwe chete mukumisa kurwisana kwavakuonekwa munyika pamwe nekuona kuti mapato ose anobatwa zvakaenzana. Sachigaro veZESNI vaAndrew Makoni vanoti zvinoita zvinoita sepasina mushandira pamwe mumapurisa sezvo tava kuona mamwe mapurisa achitsiura vamwe vavo vachiti ino inguva yokupamikana kumapato ose, saka hapana bato rinofanirwa kurambidzwa kuita musangano yokutsvaga rutsigiro.
Takaona pasocial media kuti vakuru vemapurisa vanga vanyora secular yanga iri confidential kana kuti yanga iri yepachavo semapurisa, isiri tsamba yaifanira kunge yakaratidzwa kuruzhinji rweZimbabwe. Ichitaura iyo kuti mapurisa anofanira kuita sei munguva idzino dzesarudzo pakupamikana yakafanira kumapolitical parties. Kunyange zvazvo tsamba iyi yanga yakanyorerwa mapurisa, asi iwo mapurisa makuru vakazobuda havo vachiti kunyange zvayo yanga yabudiswa zvisiri pamutemo, asi tsamba yanga yabva kwavari. Tsamba iri kukurudzira kuti mapurisa avo vanopaka na kunyima mvumo kumapato pavanenge vapa notisi yekuti vanoda kuita marali vange vachiita izvi zvine jekerere, vange vachiita izvi vasina mapato avakarerekera, vachipa mukana yakafanana kumapato ese. Izvi zvaisada tsamba iyo yatakaona mubva kumapurisa, asi kuti ndo zvinofanira kunge zvichiitwa, ndo zvinotarisirwa kuti mapurisa anga achiita nebumbiro remutemo uyezve neElectoral Act zvakare neMaintenance of Order Act MOPA. Magwaro iwawo ese anokurudzira kuti mapurisa aite basa ravo vasina kwavanorerekera.
Shika vaMakoni, vanhu vari kuramba vachirohwa uye misangano ichirambidzwa zvenhando, munoti seZESNI?
Kurudziro yedu ndeyekuti ino inguva yokupamikana kumapolitical parties ese, kwasara mazuva mashoma shoma kuti sarudzo dziitwe. Kusapamikana yakafanira kumapolitical parties ese kunoita kuti vaongorori vesarudzo vazove nemufungo wokuti sarudzo dzedu hadzisi kuitwa pajekerera, hadzisi free, hadzisi fair. Saka hatifanira kunge tichipa mukana wakadaro kune vaongorori vesarudzo kuti vaone zviri nyore kuti sarudzo dzida hasi kufamba zvakanaka. Saka kurudziro redu kumapurisa ndeyekuti madiko kubvumira mapato ese kuti kana vauya kwamuri vachikumbira kuti vachikuudzai kuti vari kuita misangano pakati, usave mukana wokuti muvadzivirire pakuita musangano iyayo, asi kuti chete mungowirirana kuti musangano uyu wofamba sei, uyezve kana muchida kuti muve muripo muchitaurawo kuti semapurisa kuti munoda kuti zvifambe sei pamusangano iyoyo, asi kuti musaite tsika semapurisa yokuti pamunenge manzi nemamwe mapato tida kuita misangano, imi motora mukana iwowo kutoti musangano iwowo usaitwe.
Avo vanga vari sachigaro veZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mamwe madzimai vanotyaira magonyeti vanoti vari kunetseka zvikuru mubasa ravo pavanenge vapinda munyika yeDemocratic Republic of Congo, sezvo zvichitora nguva inodarika masvondo maviri vari munyika iyi mapepa avo asina kugadziriswa uye ivo vasina zvikwanisiro. Mumwe mutyairi anoti anoda kuzivikanwa nerekuti amai mhofu vanoti munzvimbo dzavanenge vachimirira mapepa hamuna zvimbuzi uye mvura yakachena yokushandisa. Amai Mofu vanoti vatyairi vechirume vari kunetsekawo nematambudziko aya, asi zviri kunyanya kumadzimai sezvo vari kumanikidzwa kubhadhara mari yechioko muhomwe uye vamwe vavo vachimbunyikidzwa kodzero dzavo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 nemumwe mudzimai anotyaira magonyeti anoenda kuDRC, amai Mofu.
Ipo zvedu pano paDRC apapo tiri madzimai wanhu anodhrivawo magonyeti, saka paDRC pationesa moto, basa iri tinorida zvachose. Ndipati makondishinzi atirosangana nawo suwo muDRC, Mwari watibatsirawo. MuDRC chaimo paunongobuda pabhodha pakasumbalesa uchiti wakupinda muDRC, unotongonzwa kuti panapa ndaakufema mhepo isisiriyo. Zvinoitenge zvatongosiyana, unenge watoita kunge hamino kumwe kunhu kwaunenge wari, nekuti muDRC unogona kuti uchingofamba umwe munhu ngatombopfuura ipapo. Iwe uchida kusvika ipapo unosvika uchitongowana patotove nevakomana pacho vanhu vari kutovataka motikari vachitotema mota, vachitema vanhu izvozvo. Kune tinotori nevamwe vakakuvara so vekuZimbabwe, vakakutemwa vamwe vekuMozambique, vamwe vekuZambia. Kungotema motikari kuti watadzei kana kuti waita sei, hapana ninge waungabvunze kuti naiwe uko uri kunditemerei kana kuti zvambofamba sei kuti muzotanga izvozvo. But paunongopinda muDRC machona uchiti pabhodha chaipo chaipo, mapepa acho chaiwo chaiwo kuti abude, mapepa acho aabude zvekumhanya. Unogona kutogara mubhodha imomo 1 week to 2 weeks uri mubhodha, wobuda mubhodha ndo zvako zvokusangana nazvo manje apo. Wabuda mubhodha zvokuti unogona kungotemwa kana unogona kungorohwa, unogona kungoitwa anything can happen muDRC.
Zvii zvamuri kusangana nazvo pabasa renyu semadzimai ari kutyaira magonyeti imomo muDRC?
DRC zvamunonetsera ndechekuti mapurisa chaiwo chaiwo anokunetsai, masoja anokunetsai, saka hamuna kuti unoti ndotemba kuti security ndichachengetedzwa nani. Aiwa, muDRC kuchengetwa naMwari chete, nekuti dambudziko iri kana tirisesu madzimai tisi tiri panguva yakaoma. Ungauti kana uri mqueue for 75 kilometers ura chai chai mudzimuguziva mvura kuti mudzimukamudzimai anoda mvura panguva isese, mudzimai anoda mvura. Apa mvura chai chai handisi kuti unenge watenga madhiramu mangani kuti uite se iwane mvura. Apa panenge pasina kana shop, pasina kana chii chekuti unowana kana chekudya kana kuti sei. Kuti uende kutoileti chaiko chaiko hapane kwekuenda kutoileti. Just imagine kuti masqueue saya varume vega vanenge vakazara imomo. Sema nguva mumwe wakadzi munenge muri 1 or 2 mukiwi imomo, ndiudze kuti unobuda sei munhu mukadzi kuti uende kupi kutoileti. Apa kana kuti kunogesa chaiko chaiko, kuti ubude panze ugese, hapagezeki.
Zvii zvamunofunga kuti zvinogona kuitwa kuti musarambe makatarisana nedambudziko iri, nyanya semadzimai vanowanikwa ivo vachityaira magonyeti munyika iyi yeDRC?
Hurumende yedu yatibatsirawo, yapindira pane zvinhu izvozvizvi. Votaura nehurumende yekupi yeDRC kuti mota dzinyatsofambawo zvakanaka, nekuti zvakaramba zvakadai soka vanhu vanopera kufa nezvirwere murod umu, kufa chaiko chaiko. Apa unogona kupedza 2 months, 2.5 months usati wadzokera kumba.
Avo vanga vari mumwe mutyairi wemagonyeti wechidzimai ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti amai Mofu, vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye vari muDemocratic Republic of Congo. Tichienda pamhepo, sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors ranga risati rapindura mibvunzo yatavatumira. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday vaimbova gurukota rinoona nezvevasori vaOven Nwiwe vanoyambira vari kukwikwidza kuva nhengo dzeparamende vakamirira ZANU-PF kuti vasawana mavhoti anopfuura emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa musarudzo dzemwedzi unouya, vachiti kuwana mavhoti anopfuura ava Munangagwa chivi chikuru chinofanirwa kusaitwa. MuNewsday makare hurumende inoti yasunga vamwe vanotengesa mishonga kana kuti mafarmacies, ichiti iri kuda kumisa vanoshandisa mari yekunze nenzira isingabvumirwi. Sangano remadzimai reWomen Action Group rinoti mamiriro ezveupfumi uye kutsukwa pasocial media zviri kutadzisa madzimai kuti vapinde mune zvematongerwo enyika, vachiti pane zvizhinji zviri kutadzisa madzimai kuti vashandise kodzero dzavo vakafara. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
studio murise murise yapo hai zvezan pf mirijonge rutoita ratova demoni ratova demoni chairo chairo zvekuti zvotobuda kuenda machechi dzemweya robviswe demoni remirijonga rezan pf anotyisidzira vanhu kumasvingo akarova munhu akaremara ake nenyaya yekuti hanzi ari kusapota triples zvine basa rei ndo dhimoni ratiri kutaura iri kuitwa nezarpf ratova dhimoni remhirizhonga ende hazviperi dhimoni iro rotoda dhirivharendi yakasimba mapastors namatiranyika dhimoni iri dhemika ratobata vakuru nevadiki nemayuth ezarpf yo topera naro dhimoni iri
masana sei kakustudia 7 uko masana sei masana sei vana vamunangagwa ngavari vekudero vana vamunangagwa vauraya nyika iye zvinovongoteverana nemarali yenyu pamunoita marali vachitumira mapurisa voita sekuti kwanzi havazivi vachibva vharavhara vanhu vachiti kwanzi ye hatidi mhirizhonga vari ivo vachitumira mapurisa negweseni ngavareke kudero ngavaite zvinhu zvine odha vamunangagwa manje vatokaura agasti wasvika hakuna kana unovavhotera ngavakangamwe zvavo ngavakangamwe vana paunyati gadzirisai njere sevanhu vakaenda kuchikoro
pamusoro washington dc vana vatotemera zimbabwe tiri kuno south africa handimuriwanza atitemera nyika tovararamisa nei kune ngwenda dzakaberekera kufanike so zvinhu zvingazviibve izvi zviende kwazvakaberekerwa izvi vanhu vakaberekwa namai nababa chachaivo kuberekwa so vachitambudza chero izvozvozvo mwana watinaye akazvara kadiki chachaiko so anotadza kuti anokachengeta nei but kwaakabva ndokwaonekwa ngano komba zvanga ava vanhu vava vakoniwa vabvise ngano vanhu vavo ngavabve apa ipapa pangavabve apa vanogara kumusha kana uri kwashubu vanogara kwashubu ngaende vanotiwa masabhuku ava tete ndozviripo vana vakutotambudzika munyika dsiri dzavo itavaberekwa maprobhemu aripo nanhasi vatapera munhu wongoramba uripo chete dai vanhu vavo tichivabata chachaizvo vaitozozviona kuti a vanhu vava hatina kumbira mushemushe ngavabve vanhu vavo kana tikwanisa vanhu vavo ngavabve vaende ava ngavaende kumajonga ngavaende vanozorora a munangagwa kubvira gore ripi gugurawundi akaita akauraya vanhu kuita teite iwo nezvo uda kuramba uriripo ipapo ana mujuro vakaenda kupi ana mujuro bheta vanga vari nani bhozi vaitonzwisisa zvitemo zvevanhu vamadhara vaitonzwisisa zvitemo zvevanhu kwete ava vanhu vari pa ngavaenda
ini ndinoshama language yezanupf kuti ilanguaji ipiko inongoshandiswa nevatungamiri vacho unoshama kana pechishama munhu unonzi mutungamiri wezanupf unofunga kuti wasangana nahwindi saka there is no wonder why kuine mahwindi for ed language yavo haisiri yevatungamiri goodwill ari kutaura kuti kurova vanhu mashoko emhirizhonga unozwa iye mutungamiri wenyika ichiti kurakasha mashoko apiko timborichi inini ndinoona arrogance dzine zanupf ka dzinoda kuti dzimiswe nyika ino ineine haina kurwirwa nemunhu wani chiya zvokuti takarwa hondo maidyepiko chikafu chacho pane aibva nechikafu kumabhesis kunze kwenyika ingave zipura ingave zanda handiti vanhu taingoyokotsvaga chokudya muno havaizozi vakuru vei ndipewo chimoto huni ndinodzivanira ipoo kuzimbabwe handiti kutaura kuti moto wechimurenga waizoambura imo muno hundo yairwirwa muno muzimbabwe saka vanhu nevanhu vakanga vari muno mumamisha vakarwa hondo munombotaura language ipiko yamusingarakidzi kuti muri vanhu vakura vanhu vatungamiri tibatsirei vanhu vezimbabwe ngatisunungure nyika yenu sezvatakaita kubva kuna Ian Smith neUDI
neni ndoda kungofara nokutenda zvizhinji nokudzoswa kwakaita timu yedu yebhora remaorias kubviswa bhania zvairwadza zvairema nokuti zvakukanganisa vatambi vazhinji munyika nevana maakademi avo kuti vanouya kuzoona vatambi vanobva kunze kwenyika vanga vasasagoni kuuya funi kutengwa kwevatambi munyika izvino zvingasaitwa saka nokubviswa kwaitwa bhani zvinofadza zvinokudzwa tichida kutenda futi nevakafanwa kubata chigaro vamutasa navandebele na amai mugadza na vamwe amai dai vaitopuwa basa rekutungamira zvakanaka kutungamirwa nevakambotamba nabvu nokuti zvanga zvorwadza kuona vatambi venyika yekwedu vasatamba dzimwe nyika tamba kana zvitimu dzedu kutamba mageme ekf nekenfederation apa ndidzori kubvoswa nayakaisa mutemo iyoyo nekuti kana mutambi wenyika isiziyo imomo kana asina kutambira nyika yake magemu atatu afa kutambira nyika iyoyo saka tinoda kutenda zvikuru nokudzoswa kwakaita timu yamaorias aiwa tinofanira nokutenda naizvozvo uye futiwo nevatambi vazhinji vari kufara nevakambotamba navo nemunhu wese ari kufara tinoti amen
ndinorwadzirwako muna tinorwadzirwako mana vana vezimbabwe ngatishingirire kuti tivhote zvinhu zvinake izvi wedu wetaneta tiri kuno kusouth africa po vamwe vanhu vachiguta vachiita zvemagold mafia vachidya mari dzedu kumusha uku kona iko chiiko vakomana mapurisa kuindava muchidaro so vakomana mapurisa chaivo chaivo iko zvino izvi hamuna kana nechunhu but iko zvino izvi tarisai moni muri kungoshandiswa hapana nezvemuri kuita ava tinokumbira vati vakomana kamapurisa kangwarai ngwarai ngwarai varume varume ngwarai maita basi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika mutambi wetsiva ane mukurumbira pasi rese Floyd Mayweather Jr. ari kutarisirwa kusvika munyika nhasi masikati murwendo rwemazuva maviri munyika wozoenda kuSouth Africa rwendo urwu runonzi rwakarongwa namuzvina bhizimisi ari kukwikwidza senhengo yedare reparamende kumabhuku vaScott Sakupwanya avo vakaita musangano naMayweather kuDubai gore rakapera vakaita urongwa hwekuti Mayweather agouya kuZimbabwe ngatinzwei Floyd Mayweather achitaura nezverendo rwake urwu
Africa the money man is on his way the motherland tour we start off in Zimbabwe July 13th and 14th I need everybody in Africa to mark your calendars. July 15th and 16th in Johannesburg, South Africa. For more information about my tour, go to www.floydmayweathermotherlandstour.com. Scott and Ken, I want to say thank you. And to everybody in Africa, I want to say thank you. I'm on my way.
Uyo anga ari nyanzvi yezvetsiva inomukurumbira Floyd Mayweather Jr. achitaura nezvekuuya kwake nhasi kuZimbabwe. Evans Zininga abata muzvina bhizimisi anoita nezvemitambo yetsiva vaimbobatsirawo mukurongwa kwemitambo yetsiva yemutambi ane mukurumbira muZimbabwe Charles Manyuchi muzvare Monica Cheru kuti tinzwewo maonero avo.
Senyika tinofara kuti Mayweather akasarudza kushanya muno. Nekuti zvinopa vanhu nhau dzakanaka dzekutaura nezita reZimbabwe. Tinoziva tese kuti kunzwa uko kunongonzi Zimbabwe, Zimbabwe ichitaurwa muzvakaipa. Saka izviwo zvinotipa kuti nyika yedu imbotaurwawo pane zvakanaka, brand Zimbabwe richisimudzirwa. Tinoziva zvakare kuti Mayweather semunhu ane mukurumbira, ane vanomutevera vakawanda, vanogona kuzodawo kushanyira Zimbabwe. Izvi zvinhu zvinova zvinotisimudzira senyika, nekuti kushanyirwa chikamu cheupfumi chakakosha pakurarama kwedu. Topindazve panyaya yekuti kuya kwaMayweather kwabatsira sangano rinoona nezvemutambo wetsiva nekuti vaskotisa kupwanya vakati vave kuzopa boxing ring kusangano iri chinova chinhu charangerisina maboxing ring anga ari muno munyika anga ari maviri anova anoonekwa nemaprivate individuals vaviri saka izvi zvaakuzobatsirawo kuti bhodhi rave nerayowo tinozvikurudzira chaizvo
ndezvipiwo zvamungati senyika vanhu vangadzidzawo pakushanya kwaFloyd Mayweather muZimbabwe
senyika tiri kudzidza kukosha kwakaita vanhu vanonzi marole models mainspiration tiri kuona Mayweather achaenda kumabhuku mabhuku nemamwe marocation kwakabva maboxa edu kwange kwakangamwikwa kusisina kana mutambo wacho wetsiva takatarisa seiwo musha womabhuku ndokwakabuda vanhu vakaita sanari goma chiponda asi nhasi uno openly wafa wafa dzangova ndangariro akusisina. Tinovimba kuti kushika kwa Floyd Mayweather kuchaita kuti vechidiki vaone pundutso iri mumutambo uyu. Endi zvakadaro ine hangu ndinonamata kuti vasikotisa kupwanya havasi kungogumira pakunza Floyd Mayweather, asi vachagonawo kuenda mberi nemamwe maprograms akaita semaboxing club mumisha medumu kuti vadiki vawane zvekuita. Ndichisanganisa panyaya iyoyo, pane zvemadrugs rinova dambudziko ranetsa nyika yese. Tinoziva vanoteedzera zveboxing nenyaya yaMayweather kuti munhu akazvisimudza kubva munyatwa yemadrugs yakabata kuvabereki vake. Nekudaro kuuya kwake kunogona kutidzidzisawo kuti chero zvazvo tine dambudziko remadrugs, but tinogona kubatsira vechidiki vedu kuti vasarudze mukana kwawo vaende mberi vabudirire neupenyu.
Ngatitarisaiwo kuti Floyd ari kuuya muZimbabwe, nyika yatarisana nemazuva esarudzwa yaswedera. Vamwe votiwo pamwe ndezvematongerwo enyika, sezvo vari kuronga rwendo urwu vachikwikwidzawo musarudzo dziri kuuya idzi. Munotiwo kudii nazvo izvi?
Ukave munhu anotsvaga pekupaikira nyaya dzematongerwo enyika pese pese, unopawana. Asi ina hangu sekuona kwangu, kusarudza kutsvaga zvematongerwo enyika panyaya dzakadai ndizvo zvinoita vamwe vanhu vatadze kubudirira. Nekuti zviri nani kutarisa kuti kushanya kwaMayweather kune mukana here wekuti ini ndakazvimiririra semunhu ndinogonawo kuona kuti apa ndinogona kufamba ndakadai ndikawanawo chandinowana, kana kungodzidza chaiko kwakakosha kuonawo kuti vamwe panouya munhu akadai vari kuita sei, zvii zviri kubuda. Nekuti achasvika kumahotel achahaya dzimota, achadya, achataurawo zvaanotaura nezveZimbabwe, achaita manetworks pamwe anogona kutoitawo mabhizinesi ari muno. Saka kana iwe uri kungomhanyidzana nedzematongerwo enyika, uchazoona wakangosara endi mangwana uchange uchingochema panze pekuti utsvage mukana.
Muzvinabhizimusi anoita nezvemitambo yetsiva Muzvare Monica Cheru vari parunhare kuHarare naEvans Zvininga weStudio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakaita musangano nevamwe vakuru vesangano reNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO mumusangano wakabvumirana kuti Ukraine ichakokwa kuti ipindewo mugungano iri kana zvinhu zvose zvagadziriswa. Izvi zvinoteverawo mushure mekunge nyika yeTurkey yabvumawo kuti nyika yeSweden itambirwe mugungano iri.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Sezvo nguva yadi yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vashandi vehurumende vanoti havazive kuti zvii zvavachapiwa nehurumende pachivimbiso chayo chekuvawedzera mihoro. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti ino inguva yekupamikana kumapato ose ezvematongerwo enyika kuti atsvage rutsigiro akasununguka. Mutambi wetsiva nemukurumbira pasi pose Floyd Mayweather Jr. anotarisirwa kusvika muZimbabwe nhasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manyoro anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndine Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko ejaya guru Chris Gande nenhau dzeIsindebele.